manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tishipete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro ndira 18, 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru wevatongi valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare edzimhosva gore rino vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vambomira zvedzororo ravo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuchina ranga richishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yepakuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nemasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wevatongi munyika Chief Justice Lukumalava nhasi vaparura zviri pamutemo kutongwa kwemhosva mumatare gore rino vachishoropodza mhirizhonga yezvematongerwo enyika pamwe nevari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi ava vanonzi vari kuuraya vanhu munzvimbo dzakasiyana-siyana vachishandisa mabhemba. Vamalava vakurudzirawo kuti vashandi vemumatare vawedzerwe mari dzemihoro kuitira kuti vasapindwe nerukonye rweuori. Mutoro wedu nau Thomas Ripasi anotipa nyaya iyi.
Chitura mashoko avo pakuvhurwa zviri pamutemo kwekutongwa kwemhosva gore rino. Vamalava vashora mhirizhonga iri kuitwa nevanhu vanofamba nemabhemba zvikuru sei munzvimbo dzinocherwa zvicherwa avo vari kudaidzwa nezita remadunhurirwa rekuti mashurugwi. Vamalava vakurudzira mapazi ose anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti vari kukonzeresa mhirizhonga iyi vasungwe.
May I assure the nation that the courts stand ready to decisively deal with those accused of these offenses in accordance with the law.
Regai ndivimbise nyika kuti matara akagadzirira kutonga avo vari kupomerwa mhosva idzi tichitevedzera zviri pamutemo. Taumba matara akanangana nenyaya dzakadai munzvimbo dzose dziri kuitika nyaya idzi munyika yose.
Ndinokurudzira vose vanoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuti nepavanogona apo kupedza dambudziko iri. Mapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwezvizvarwa zvenyika haakwanisi kugara achitarisa magweregwere mashoma achishungurudza nyika yose kuitira zvifadze. Zvikwata zvinochisidzira vanhu izvi zvinogona kukonzera kusagadzikana munyika kana zvikasapedzwa nekukurumidza.
Mashurugwi anonzi akauraya vanhu vakawanda munyika kusanganisira mumwe mupurisa ukadoma mushure mekutema-tema vanhu ava nemabhemba. Vamalava vashorawo mhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti nyaya dzakawanda dzakapinda mumatare gore rapera dzakanga dzine chekuita nemhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika muna Ndira naNyamavhuvhu wegore rapera zvichitevera kuratidzira kwakaitwa neveruzhinji.
One citizen's constitutional right to protest and to petition in terms of Section 59 of the Constitution cannot be questioned and should be protected.
Kunyange kodzero dzezvizvarwa zvenyika dzekuratidzira nekusvitsa nyunyuto pasi pechikamu 59 chebumbiro remutemo dzisingabvunzwe uye dzichifanira kuchengetedzwa nguva dzose zvinoramba zvisingatambirike kuti paitwe mhirizhonga. Mhirizhonga inogona kukonzeresa kurasika kweupenyu, kukuvara kwezvimwe zvizvarwa zvenyika pamwe nekuparadzwa kwemidziyo.
Gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi-ziyambi vakamboudzawo Studio 7 kuti vanoda kuti vari kuzviti mashurugwe ava vanofanira kuomeserwa kana kutopfurwa nepfuti nemapurisa.
Ndakaita hurukuro naminista wehome affairs kuti vanouraya vanhu nemabhemba mupurisa akangovaona cheche vaudzwa kunzi munhu rino hatidi kuona vanhu vane mabhemba furai.
Asi gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vakakurudzira kuti vaendeswe kumatare. Zvichakadai vamalava vakurudzira hurumende kuti iwedzere vashandi vemumatare mari dzemihoro vachiti vashandi vemumatare vazhinji havasi kukwanirwa nemari dzavari kutambiriswa zvinopedzisira zvakanganisa kutongwa kwenyaya mumatare. Vamalava vati kushomeka kwemari dzinotambirwa nevashandi vemumatare kwave kukonzera kuti vatambire mari dzechioko muhomwe. Rimwe gweta remuHarare vakudzai kadzere vati vatongi vemumatare vari kupihwawo mihoro yakafanana nemitero yembwa zvinoita kuti nyaya dzeuori dzinetse kupedza munyika.
Chokwadi chiripo ndechekuti vatongi iko zvino vari kungoshanda havo, asi mari dzavari kupihwa idzi tinoona kuti dzinosiririsa chaizvo izvo zviri kupa kuti paitike uori.
Zvichakadai vamalava vati zvakakosha kuti nyaya dzinenge dzichinzwikwa mumatare dzitepfenyurwe panguva yadzinenge dzichiitika zvavati zvinoita kuti veruzhinji vavimbe nemafambisirwo enyaya mumatare sezvo vachiti matare anofanira kushanda asina divi raanorerekera. Izvi zvatsigirwa nemukuru wesangano reMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe vatavani mwoyo. MISA yakambenge yakumbira vamalava kuti zvinoitika mumatare zvitepfenyurwe.
Zvinoitika mumatare edu ngazvinge zviri jekerere, ngazvipiwe kuvana veZimbabwe nekuti matare anoita basa on behalf of vana veZimbabwe.
Vamalava vaenderera mberi vachikurudzira vachuchisi veNational Prosecuting Authority kuti vanyatsoongorora nyaya dzose dzavanoita kuti hapana uori hunenge hwaitwa here senzira yekusimbaradza chirongwa chehurumende chekurwisana neuori munyika. Vakurudzirawo hurumende kuti ipe Judicial Services Commission mari yekugadzirisa matare anotongerwa mhosva mumatunhu munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika vachiti pane mamwe matare ekuti mutongi anoshandisa hofisi imwe chete nevashandi vemumatare uye midhuri mizhinji matare aya yasakara. Kuparurwa kwekutongwa kwemhosva gore rino kwaitwa pasi pedingindira rekuti Judicial Transparency and Accountability. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota reChina rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaWang Yi avakapinda munyika nemugovera Maneru murwendo rwemazuva matatu vasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi mangwanani kumuzinda weState House muHarare. Musangano uyu unonzi wanga uri pamusoro pezvirongwa zvebudiriro zvinonzi zviri kuitwa neChina muZimbabwe zvinosanganisira gwenya remagetsi reBatoka Hydroelectric riri kuvakwa pakati peZambia neZimbabwe pasi pemushandira pamwe weSino Hydro yekuChina neGeneral Electric yekuAmerica. Zimbabwe inonzi yasvitsawo chikumbiro chekubatsirwa nemari yezvirongwa zvitanhatu pasi peurongwa hweRoad and Belt Initiative. Nengo yeboka revechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi vanoti rwendo rwavaWang rwakakosha zvikuru sezvo ruchisimbaradza ukama pakati penyika mbiri idzi. Gatinzwe vachitsanangura.
Chazvinongotaridza ndezvekuti China inyika iri kuzvipira pakubatira nyika yeZimbabwe mune zvakawanda. Haizini munorangarira kuti kubva matete edu achakabita expansion nekukaribwa pane zvaanga ari kuti awedzere, iChina yanga ichipindira kurisateswa kana kusungirwa kwemadhamu mamwe anga achisutirika nekudii nemamwe manyuwani ari kuvakwa akaita senavambarova nyati, iChina iri kubatsira. Uyezve munyaya dzemishonga yekuzvibhadhara nezvimwe zvakawanda, whole lot of things zvatiri kuwana kubatsirwa nenyika yeChina as a sister republic kusanganisira maroad mapping neinfrastructure yakasiyana-siyana. Takuuya kwaminister of foreign affairs kuChina vari envoy yapresident Xi kunongotikaridza kuti China is serious nekubatsira nyika yeZimbabwe uye irikuda kutora ushamwari nenyika yeZimbabwe to another level yatinoti always a friend.
Kune vamwe vamugwadi vane maonero ekuti Zimbabwe haina chairi kunyanyowana chikuru kunze kwekuti China ndo iri kuwana zvicherwa ichitakura. Imi munoti
mashoko evanhu avo vatingazivi nekuti ekunzi vangabvunza kuti next dacho vakadzita here vakaona kuti zviri kubva kuchina zvakawanda zvakati zviri kubva kuamerica zvakawanda zvakati zviri kubva kubritain zvakawanda zvakati vakaita regression and correlation analysis here yokuona kuti zvizhinji zviri kubva kwakati here kana kuti hazvii zvinongotitarisa kuti munyika muno mune vanhu vanoreka kukasiwobva kunyika dzakaita sechina nerussia nekuparofuwa rubatsiro rwakanaka runobva kuna vaamerica chete
taonawo mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachibva pazororo kuti vadzoke kunosangana navawang ye tichiona kuti pana vachiwenga vakafanobata matombo
vanhu vanongotsvaka utano mubhase kuti ana purezidendi vazobva pazororo ravo vachiya kusangana nehighest diplomati iyi chatinofanira kuziva ndechekuti diplomat the highest diplomat in china is minister of foreign affairs vanga vatumwa kuzoona mutungamiri wenyika saka hazvaigona kuti mutungamiri wenyika agoramba ari kuzororo iye ari muno zvemunyika otadza kuuya kureceive nhumwa yeshamwari yake vanova purezidendship saka hapana chakashata ikoko
nhengo yevechidiki mubato rezanup f vatafadzwa mugwadi vari parunhare muharare nestudio 7 munyori anoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika mumdc inotungamirwa navanelson chamisa muzvare gladys tachiwayo vanoti rwendo rwavawang rwakakosha asi panofanirwa kuve nekujeka kuti zvii zvinenge zvakurukurwa nekuwiriranwa nenyika mbiri idzi
rwendo urwo hatingati rwendo rwakaita bodo zvakanaka kuti nyika yezimbabwe inge ichidyidzana nedzimwe nyika dambudziko ringori chete riripo nderekuti tava nenguva yakawanda chaizvo kubva mumazuva vamugabe zvichinzi shamwari yedu yepamoyo yezimbabwe ichina china ndeye chatibatsira mungave mutredi mumabhizinesi nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo asi hatina chatakawana chinobatika nyaya dzeupfumi hadzina kugadzirika tikatarisa munguva yamugabe kwakungoramba kune dambudziko saka ndinoona sekuti hongu kudyidzana nenyika dzakaita sana china zvakakosha asi tinofanira kudyidzanawo nenyika dzose pasi rese kana tichiti nyika dzese tikutaurawo nenyika dzatinoziva kuti taane nguva tichikakavadzana nadzo saka tinofanira kugadzirisa ukama hwedu nenyika dzose pasi rose kuti zvinhu zvedu zviendeke
tinoonawo zimbabwe iri kunzi ine zvirongwa zvakati wandei zvaitwa nechina mumwe muenzaniso weparamende yakavakwa migwagwa nezvimwe zvakangosiyana siyana asi muri kuti hamuna chikuru chiri kubatika chinooneka sei muri kudaro
takanguri tanzwa nyaya yemamega deals kubva kumashure tichingonzwa kuti pano pano paitwa mamega deals nechina paitwa mamega deals nechina asi tikatarisa ikonomi yedu hatina zviri kuoneka zvinotaridza kuti mari idzi dzatiri kuwana pane zvadziri kutibatsira kana kuti mari dzacho dziri kutouya
pane vamwewo vane pfungwa yekuti china ndiyo iri kuwana cheuviri kubva mukudyidzana kwairi kuita nenyika dzemuafrica kusanganisirawo nezimbabwe kuburikidza nezvicherwa nezvimwe zvakadaro imiwo sebato remdc munoti
chandinoona chinowanzoitika ndechekuti panenge pachitaurwa nyaya dzemamega deals hazvinyatsi kubudiswa pachena nekuti nyaya dzeinvestment nyaya dzezvemabhizimusi trade nezvimwe zvinhu zvakaita saizvozvo zvinofanira kunyatso kubudiswa pachena kuzvizvarwa zvezimbabwe kuti zvinzwisise kuti madeals acho akamira sei chii chatiri kuwana chii chatiri kupa in return
vanga vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato remdc inotungamirwa navanelson chamisa muzvare gladys tachiwayo vari parunhare muharare nestudio 7 mamwe madzishe mudunhu remasvingo ari kuchema-chema kuti vagari vazhinji mumaruva vari kutadza kuwana chikafu cherubatsiro kubva kumasangano akazvimirira kana kuhurumende nekuti havana zvitupa kana mamwe magwaro avari kutadza kutora nekuoma kwakaita upenyu munyika godfrey mutimba anotipa nyaya inotevera
vachitaura pamusangano wekuparura zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa necommission yezimbabwe human rights yekunetseka kuwana magwaro akaita sezvitupa magwaro ekuzvarwa nawo nemapasipoti mamwe madzishe ati vanhu vazhinji mumaruva vari kunyimwa chikafu cherubatsiro nekuti havana magwaro aya ishe tsovani vafelix mundau vekuchiredzi vanoti idambudziko guru ishe nhema varanganirai bwawanda vekuzaka vatsinhirawo mashoko aya vachiti zvakaomera vasina magwaro munzvimbo mavo nekuti havasi kuwana rubatsiro apa nzara iri kuwedzera mvura ichirambira mudenga
ichokwadi kana munhu asitorina chitupa haawani food aid saka rinotova zvedambudziko mamiria zvakaita zvatatitarisira kuti nezvekuti munhu unonzi akashayiwa chitupa kuti zvizoshayikwa ndimai saka ichokwadi chokuti dei vana mai vaongororwa kuti vangabetserwa sei kuti vakwanise kuwana zvitupa izvozvo pasina zvakawanda wanda zvinobvunzwa kuna namai kana munhu unongonzi mai ane mwana wake kana ane chingangowana chitupa chake for free kana achingova mugari vadzokera kundopuwa umbo hwakazara kumadzimambo kuti mugari womuno mwana wemuno wakaberekwa muno iye worega kufunga zvakawanda wanda gwaro ramambo iri rinotoita kuti access yekuti munhukadzi awane chitupa chake
vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano wezimbabwe human rights commission vacliff mugoto vawirana nemadzise vachiti mutsvakurudzo dzavo zvakabuda kuti vanhu vasina magwaro vari panyanga dzamushore
uyezve kana munhu pasina bhedhi kana pasina chitupa pane masocial services vakafanana nanabhii kana mwana asina bhedhi azoziaachapindi pabhii nekuti haana chibhesi rake panozouyawo vehurumende paya vachiti tichida kuzopawo mabagwe kana chikafu kana maagricultural inputs kuti vanotsvaka gunhu vanoti tikumbira kuona chitupa chenyu makamirira mutete zvichireva kuti kana munhu asina chitupa kodzero yekuti aone chikafu chokubva kuhurumende kana kumadhona zvatoramba
Ishe Mazuru vamunhiki mukandatsama vekwagutu vatiwo dambudziko iri riri munzvimbo mavo uye vakurudzira hurumende kuti ipinde mumari vachipa vanhu zvitupa nemari yepasi nekuti vazhinji havana mari yekufamba kuenda kumadhorobha kundotora magwaro aya
isu semadzimambo tiri kuzviona kuti sai zvichiita kuti vachiuya ropa rezvitaro kuzvikoro vounganidza vabereki vanotaurwa vachitorera ikoko ndavazokadi nzara iriko nechimiro chiriko chemari pane dambudziko vakaita izvozvo zvinobatsira vanhu vedu vakawanda uye kune kune umiriri hwese pane zvinonetsa kana mawitness kana chinhu zviripo zvese iko
mukuru mubazi rehurumende rinopa vanhu magwaro mumasvingo amai Stembeni Chitsa havana kukwanisa kuuya kumusangano uyu vachinzi havasi mudhorobha hatina kukwanisa kuvabata sezvo nharombozha yavo yanga isiri kudayirwa masangano akazvimirira anga ari pamusangano uyu atiwo ari kusangana nematambudziko evanhu vasina zvitupa asi havatendedzwi nemutemo webasa kuvabatsira nekuti vanofanira kuita zvinyorwa zvine mazita nenhamba dzevanhu vanenge vapa chikafu amai Lucia Masekesa munyori mukuru musangano renango mudunhu remasvingo vatenda kuti nyaya yemagwaro iyi iri kukanganisa vagari vakawanda
ndakamirira umbrella bhodhi redu nango mumasvingo province southern region tinoshanda nemasangano anogovera zvikafu mumaruva makasiyana-siyana kunyanya gore rino purogiramu iyoyo ichatonyanya nekuti kune nzara bati dambudziko ririko ratiri kusangana naro nderekuti vanhu vazhinji havana zvitupa havana mabirth certificate nekuti transparent and accountability ivepo munhu kuti apiwe chikafu anofanira kunge ane chitupa achitaridza kuti mugari wemuno muzimbabwe mwana wenzvimbo iyoyo saka tachikurudzirawo kuti kune vekwaregistrar dai vakwanisa kudzika kuenda kumaruwa kunotorisa zvinhu kunotorisa zvitupa namabirth certificate
sangano reworld food program rinoti vanhu vanosvika mamiriyoni masere munyika vanoda rubatsiro rwechikafu apo nyika yakatarisana dambudziko renzara rakakonzerwa nekushayikwa kwemvura uye mimwe mitemo yehurumende iri kupa kuti pashayiwe chinobuda kubva muminda nzara iyi iri kuraya zvipfuwo zvakawanda kusanganisira mombe dzinopfuura zviuru gumi mudunhu remasvingo dzafa nezvirwere uye kushayikwa kwemafuro ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
Vamwe vana vechikoro vari kumaboarding vadzokera kuzvikoro nhasi vamwe vachizotanga mangwana panovhurwa zvikoro asi hapana ari kuziva kuti mangwana varairidzi vangani vachaenda kumabasa sezvo mangwe masangano anomirira varairidzi akaita seatuz neptuz ari kuti ari kutanga kurangwa mabasa sezvo nhengo dzavo dzisiri kufara nemari dzavari kutambiriswa gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vanoti vashandi vanofanira kuenderera mberi nenhaurirano kwete kutanga nekurangwa mabasa hurumende yakawedzera mari inotambirwa nevarairidzi zvakapetwa kaviri asi varairidzi vanonzi vari kuramba kutambira mari iyi vachiti haikwane sezvo zvinhu zviri kudhura mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous musanganya uye westudio 7 abata mumwe mubereki vajoshua muringazuva ava vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka
kwatiri kuva zvinhu zvakazvakakwira tinongoti masuti dzakakwira
saka zvinotorema pari zvino baive kurema chaipo nekwatinosenza mumachaino awe mari dzacho hadzikwane nekudzvanyirira wanoita humwe wacho haiwa zvakatoma.
Mune vana vangani uyezve vari kuenda kuzvikoro vari kumagredhi ani kana kumafomani?
Ndine mwana ari grade, aroda grade 1 nemwana aroda grade.
Muri kutarisirwa kuti mubhadhare mari dzakawanda sei?
Pamwana parikuda 500 RTGS.
Imi muchihora mari yakamira sei?
Munohora 1,000.
Muri kubata mabasa api? Mataura imi kuti munoshandira vechichina munee muchiita mabasa api?
Tinoishandira musmelting company.
Kwakamira sei kumakambani aya? Tiri kunzwa vamwe vachema nenyaya yavari kuti mashurugwe ariko here iko?
Aiwa kwakwanike shurugwe mani bot ecom industry.
Mashurugwe aya anowanikwa kupi?
Mashurugwe anotowanika mune zvinoitwa zvegold mani zvakuita zvegold.
Tsanangurai mamuri kutaura imi matambudziko amuri kusangana nawo mumakambani amuri kushanda umu.
Panyaya dzemukoro apa ndo pangaoma bod salary yacho haizikwani. Saka kuti uzotravhera zvakafanana netransport uchibva kute kuchiya kunana hakuei ukaunotendera saka zvinenge zvakatooma.
Sadai maiwana mukana wekutaura nehurumende maiti chii panyaya iyi yekuti zvikoro mari dziri kudeedzerwa dzakati wandei?
Dai ndaiwana mukana wekutaura nehurumende ndaiti dai vatikwidzirawo tawanawo mari dzinenge dziri nani dzekutiwo tiwanawo kubhadharira masufi izvi zvakanaka vana.
Vanga vari mumwe mubereki wekuchegutu vaJoshua Muringazuva vari parunare naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti havana zvizhinji zvavari kutarisira kubva kuhurukuro neIran muchine mekunge nyika mbiri idzi dzaita makara asionane, America ichiuraya mukuru wemauto muIran General Qasem Soleimani, ukuwo Iran ichikanda zvombo kumabhesi maviri eAmerica muIraq. Kunyange hazvo hurumende iri kuti vana chiremba vakadzoka kumabasa, chokwadi chiri kubuda ndechekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvipatara zvehurumende sezvo varwere vari kushaya vanovarapa. Kirimudzamiri weStudio 7 akashanyira zvipatara zvikuru muHarare ndokuti panyaya inotevera.
Pakasvika Studio 7 pachipatara cheHarare Hospital neSvondo, varwere vaionekwa navana chiremba ndevaiva nezvirwere zvinoda kurapwa nechimbi chimbi, zvikuru vanhu vanenge vawirwa netsaona dzakasiyana siyana. Baba Nyasha chandaona mumwe wevarwere vakapiwa mubhedha nemusi wechishanu Svondo rapera mushure mekunge varohwa nematsotsi kumugwagwa weBeatrice Road pavaifamba vachienda kumba kwavo kuHopley. Baba chandaona vanoti vakatemwa nesimbi paguma vakatozoshevedzerwa ambulenzi iyo yakanovasiya pachipatara ichi sezvo vakanga vakuvara zvakaitisisa.
Nezvino mokuseni kumafufu ndakamukira ndichibva kuHopley ndoda kuti ndiinde muWaterfalls ndikasangana namatsotsi nemba vandiataka nokutitorera bhusi nokunditorera sheti yandaenda naye nemari yandaenda naye kwandisa ka130 ndakazobatsirwa neumwe akandiendesa pamapurisa eparoundabout akazokwanisa kufonera ambulance ikazonditora ikandiisa kuno kuHarare Central. Ndakabatsirwa handina chandiri kukomplaina. Saka pari zvino dokta ndatomuona ndamira kuti ndibude nazvindozoti zvaazvabvo.
Mumwe murwere wechidiki vaFirst Chisora avo vakaunzwa neambulance kubva kuKaroi muna Chikunguru gore rakapera vanoti havasati vapedzwa kurapwa nechikonzero chekuti pane zvimwe zvinodiwa paoperation yavakaitwa padumbu ravo zvavasiri kukwanisa kuwana kuti vakwanise kuvharwa operation yacho zvachose.
Ndakauya muno muna July ndaitwa operation. Saka apapa operation yeye saka yaitwa elika ndopa ndakazoiswa colostomy. Saka colostomy haina aisi permanent sandakanzi ndichavharwa asi kuti ndivharwe anzi pari kudiwa TPN matotal parenteral nutrition. Saka inini handisi kuafoda kumawana ndozvokuita kuti ndigare muno muchipatara.
Vachisora vanoti havana kana hama yakamboya kuzovaona kubva musi wavakapinda muchipatara nokuti vabereki vavo vanhu vanotambura.
Kolostomi yaibatsira paoperation payailika. Nenyaya chikafu, saka chikafu ndakabva ndakadya chikafu chobva chabuda pakolostomi ndorega kugutisa stereki. Pandonzi kuda kugutisa paipa chikafu chimwe chobuda ndorega kugutisa stereki. Ne 20 ndinobva kukaroi ari zvino ndiri ndegani. Asi chikafu tinopiwa yedu foriji chii nesabs bati semunhu ane kolostomi manji nguva yacho yakati rebei mbichani tenda kunzwanzara.
Studio 7 yakashanyirawo chipatara chepari renyatwa nezuro wakare uko kwaiva nevarwere vashomanani kudarika vaive kuHarare Hospital, asi zvairatidza kusokunge paive pasina vana chiremba vaiva pabasa kuti vabatsire varwere ava. Baba David Rugare vanogara kuZimri Park vakaratidza kusafara nemafambiro aiitwa basa pachipatara apa, vachiti vaiva vaneta kumirira chiremba kuti aongorore chifuva chavo sezvo vaitadza kufema zvakanaka. Mumwe chiremba achangopedza zvidzidzo zvake uyo akaramba kudomwa nezita rake anoti hapana zvanyanya kushanduka paHarare Hospital sezvo varwere vari kuonekwa pachipatara ichi vari varwere vaya vanenge vaine zvirwere zvinoda kuongororwa nechimbi chimbi kusanganisira vanenge vawirwa netsaona.
Parizvino hapana chachinja paHarare Hospital because vanhu majina dokta vashoma vakadzoka, asi dambudziko nderekuti vakuru vedu vanonzi maconsultants havasati vadzoka kubasa. Saka hazvibatsiri kuti majuni ange adzoka kubasa pasina anova supervisor, anova monitor, anovabetsera kana vaomerwa nezvinhu. So basically hapana chambochinja apa, zvakangoita sezvazviri kubva strategy chitanga kusvika pano.
Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezveutano Dr. Obedaya Moyo kuti tinzwe mamiriro aita zvinhu parizvino, asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano nekuchengetedzwa kwakanaka kwevana Dr. Posha Manangazira vanoti vanhu vari kuonekwa kuzvipatara zvikuru zvehurumende vaderera zvikuru.
Pari zvino tingati zviri kushanda ndezviri kumadistrict, kumaclinic, kumaprovincial hospitals nezvino tanga tiri kuchinoi. Asi kumacentral hospitals zvakaderera kushanda kwacho. Kana tiri kuona statistics zvinoripotwa, takaderera kudarika 70% reporting. Kureva kuti vanhu vari kuonekwa vareruka zvikuru kudarika vatinosiona kumacentral hospitals. Saka kuchine dambudziko.
Dr. Manangazira vanoti zviri kuitika kuzvipatara zvehurumende ratove dambudziko guru zvokuti bazi reutano riri kuedza kugadzirisa nyunyuto dzavana chiremba kubudikidza nehurukuro dzavari kuita nevamiriri vehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chedu chelive talk na 8 PM chiri kutarisa nyaya yekuvhurwa kwezvikoro mangwana, vabereki vachitatarika nekutenga zvinodiwa, ukuwo varayiridzi vachironga kurangwa mabasa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvongo yedu yapera, rikaichimbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mukuru wevatongi Valukumalava vanoparura kutanga kushanda kwematare gore rino, vachiti vari kuzviti mashurugwe vanofanira kuomeserwa. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanombodimura zvakare zororo kwezuva rimwe chete kuti vasangane negurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika rekuChina rangatichishanya munyika. Nyaya yekushaya zvitupa nemamwe magwaro yopa kuti vamwe vanhu vashaye chikafu chiri kugoverwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. tabataswa kumagume chirongwa chedu chanhasi ive inesu zvakare mangwana anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndikusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika atisenda baku VOA Njebele.